zvinhu zvanga zvasvika pakaoma pachipatara ichi izvo zvange zvava kumanikidza vamwe vanhu kuti vatore hama dzavo vachinodzirapisa kuna nachiremba vakazvimiririra muzvaritariro chinogwenya ava vanogara naamai vavo mumusha unogara veruzhinji wechikonohono vaudza studio 7 nhasi masikati kuti amai vavo vakadimurwa gumbo nezivo nachiremba wavakatora kubva kuHarare uyo vakabhadhara madhora ekuamerica mazana mana muzvari chinogwenya vati amai vavo vakanonokerwa kurapwa sezvo vari murwere weshuga izvo zvakazokonzera kuti vadimurwe gumbo
munzwa wakabaya pachiita itochii saka rakatanga kuzuva rakatanga kukurowa manje zvichidarisa ndizvo kuzovaunza kuchipatara kuti vauzati from date 2 musi wa2 havana vatendwa musi wa3 havana vatendwa kusvika tatozoenda kwaspecialist nekubhadhara specialist 400 kuti akwanise kubva kuHarare auzati tendisoromaharare
muzvari chinogwenya vati vakaisa amai vavo muwadhi yakatsaurwa iyo vachinodhura sezvo vari kubhadhara madhora $30 ekuamerica pazuva
tozodhura but with the love we have for my mother ndozvakaita kutidha now weare paying 30 years per day 30 years could go for a week.
Mumwe mugari amai Cleopatra Tsomondo vaudza studio 7 nhasi masikati kuti vakaburisa murume wavo muchipatara chemuchinhoi nekuti ainge asingarapwe zvakakwana
$30 takaenda kutaun nokuti vakatanga vanyorwa kunzinga vaine kuti vaitere musoro munhu mukati vakati munhu tsvaga transport yenyu kana maredi meta sei notiudza kuti taredi tokupatire murwere inobuda naye minotura ikeyo yemunomwe yakafa tivotatsvaga transport ivotaudza kuti taredi vatwa murwere wedu abuda naye kanje ndivatenda naitaun.
Amai Tsomondo vati mari yavari kubhadhara chiremba akazvimirira nemishonga yakawanda zvikuru
vakanzi anofanira kuti vaitere musana nokuenda naesaizi vakasiya vabhadhira mano $130 okuti vazoonekwa futi nadokta kuti musoro wacho chikonzesa chivi here manje zvakara munhu
mumwe murwere adzoserwa kumba nhasi vaeric madzimba muto vati vadzoserwa kumba vachinzi pachipatara hapana vana chiremba
hakuna chiremba hapana vananganzvakananguva yazokutirawo mishonga yavo yavagara vayachitora pamwedzi pamwedzi ndivari kukwanisa kutorwa temperature nekuchipa bhiti chete.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west dr wenclasia mayaro vati chipatara chemuchinhoi chakaremerwa zvakanyanya sezvo varwere vematunhu madiki vachiendeswa pachipatara ichi. Mukuru wechipatara chemuchinhoi dr colette mawire vatiwo madhokotera anga asati ave pabasa panguva yashanyirwa chipatara ichi nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kutarisira kuti vanachiremba vachadzokera pamabasa avo nechimbi chimbi zvichitevera kumiswa kwaitwa kuramwa mabasa uku nesangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.